mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 mbudzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakasvika nezuro muguta resharm el sheikh muegypt kumusangano unokwekerwa nesangano reunited nations weun climate change conference imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inorumbidza African Development Bank mukuda kwayo kushanda nezimbabwe mukugadzirisa zveupfumi nezvematongero enyika iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakasvika nezuro muguta resharm el sheikh muegypt kumusangano unokokerwa nesangano reunited nations weun climate change conference vamunangagwa vakaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezvokudyidzana nedzimwe nyika vafred kushava gurukota rinoona nezvemari vamuturi ncuve gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaamon murwira vamiriri venyika mazana maviri vakabvumirana kuti hurukuro pamusoro pekubhadharwa kwenyika dzichiri kubudirira dzakavhiringwa nemamiriro ekunze dzitaurwe vanodzidzisa zvokutapa nhau paindiana university of pennsylvania muzvinafundo stan mukasa vanoti zvave nani kana hurumende ikakoshesa misangano ine zvainouyisa kuzimbabwe vachiti uwandu hwevanhu vanoendeswa kumisangano iyi vasina chekuita nayo hunongoratidza hoga kuti hapana chinobuda munzendo idzi muzvinafundo mukasa vanoti nyika iri parumananzombe zvekuti hurumende yaidai ichiedza kudzikisa misangano yainoendesa vanhu vakawanda sezvatiri kuona
climate change inoafekta nyika dzese dzepasi panapa saka misangano yakadaro ndeyekuti vanhu vasangane vaexchange madanho padanho zvinhu zvavangaite kuti vareduse ndirike impact ye climate change zvezimbabwe danana vanongotedza mudunge wae hapana zvavangape zvingabatsire kushandudza chimiro checlimate zvangofanana nerwendo rwawakaita kuglasgow yanga iri nyaya imwe chete iyo wakaenda kuglasgow hapana chavakadzoka wakabata saka zvaaina kuegypt hapana chavachadzoka wakabata hapana
tinoona zvekare kuti vatora makurukota akawanda kubva kuforeign affairs kufinance nehigher education nerescience and technology mapazvo ose ehurumende aya pane chaanopa here kunyaya yakaita seiyi
pavanofamba pese vanofamba vane mhomho dzewani remember kuglasgow ndofunga vakaenda nemore than 200 the same thing pavakaenda kuconference yeunited nations general assembly hapana zvavanobatsira dai vanga vari vanhu vaifunga kuti vane zvavanobatsira vangadai vakashambadza maplani avo dzimwe nyika dziri kushambadza kuti izvi ndo zvatida kuita izvi ivo hapana ba chandinongofungira chete ndechekuti vari kutsvaga mainvestments vese maminista vari kuya nawo nguva zhinji vachaipedza vachitaura nenyika dzavanofunga kuti vangavape mainvestments zvokuvabatsira upfumi hwenyika asi sezvakaitika kuglasgow zvakaitika kuunited nations general assembly wakauya wasina kana chii zvacho. Saka hapana chekutarisira kuti WhatsApp contributor kune conference ikauti wachauya wane chaone kwakabata. Wanhu wanoda fani kufamba, saka hapana chekufungidzira chekutarisira kuti pamwe pane chauya nacho, hapana.
Pane nyaya yechitutu msere msere cheZimbabwe chinonzi chakazotadza kuenda mchadenga nezuro. Zimbabwe inotarisira chii kubva kuchitutu msere msere ichi?
Hapana, hapana chachichabatsira ngekuti information ine mapicture wawachada kukurudzira kuendesa mberi upfumi hwenyika. Yatoapo kudhara kune nyika dzakaita seAmerica neBritain wanwa wadinjike wane zvimutundu musezi zvamudenga ipomo. Zvanga zvakangofararana nekuenda nechimota chemashanga kunofamba mabhazi. Hapana zvachichaunza, hapana zvachichabatsira kana information yawanoda yekuti waimprove agriculture nezvimwe zvese. Wanotoyo wanotowanayo wanayo information iyoyo. Saka hapana chichabva kuchitundu mutumburutserensere izvi hachina zvachichabatsira, hachiunze ruzivo kana kuti information iriko kumushauko. Hapana chimwe chachichaunza.
Avo vanga vanodzidzisa zvokutapa pamusoro avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nau pa vachita avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday rinoti pakaita kurwisana kuhurungwe apo vanhu vaipiwa zvekurimisa pasi pechirongwa chepfumvudza. Zvinonzi kanzira webato rezanupf wewadi 12 vacliff mudenge zerwa vakatema nebemba mutigiri wecitizens coalition for change vahwanda matashu avo vakanga vabvunza kuti sei zita ravo rakange richiri pane avo vaifanirwa kupiwa zvokuvabatsira mukurima. NewZimbabwe.com rinoti vaimbova umwe wevakuru muZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA vaJohn Gazi vari kupomera mhosva mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mhosva yokusabatsira vaimbova varwi vekusununguko muZIPRA neavo vari mubato reZimbabwe African People's Union kana kuti ZAPU. Vachitaurawo pamusoro pehuwandu hwemisangano inoendwa nevakuru vakuru muhurumende pachinambo chekuendesa vanoita basa iri mumapazi ehurumende, muzvinafundo Elliot Masocha vanoti misangano yese iyi ine mitengo uye ine zvainotarisira kuita kuti zvibude munyika. Muzvinafundo Masocha vanoti chinhu chakanaka zvikuru kuti African Development Bank ishande neZimbabwe ichibatsira kuti ikwanise kuita zvinofanirwa kuitwa munyika.
Ndinoona zviri zvinhu zvakanaka kupa Zimbabwe chance, nokuti handiko kutanga kauku Zimbabwe kuti inge ichinochema-chema kuAfrica Development Bank navamwe vanokweretesa mari pasi pano kana kunana International Monetary Fund kuno kuAmerica. Handiti vara minista mutuli vanosuya vachizongodemba saizvozvo izvi. Saka ndozvakazonzi iye president weZimbabwe iwe uya muno kuno msangano uzotivudza zvirongwa zvamuri kuita muZimbabwe kuti inge ine ufumi kuno attracta ma investor pamwe chete nevachazokweretesa mari. Saka Africa Development Bank yati zvamataura izvi tafara nazvo, tava kuzoda kuzotarisisa zvekare pamusoro pokutarisisa kwatakamboita kuona kuti muchiri vanhu vangakweretesa mari here, nokuti mune dzimwe mari dzamunotova nadzo dzamusina kunge mabhadhara. Saka Africa Development Bank yafara nazvo, asi hazvirevi kuti ndizvo zvinhu zvatofanira kutofamba taakutopemberera kutoita sokuti zvaitika, nokuti handi zvokutanga kaizvo.
Chamunotyira chii apa Profesa Masocha?
Shoko rinogona kunge rakanuna, shoko rinogona kunge richinakidza chaizvo, richitekenyedza, richipembedza, asi tozoenda muZimbabwe yopuwa mari yacho toona kuti corruption iya aida kunge yambobva. Handibvi tinotarisa isu kwatakabva Zimbabwe uku kwakaita madiamonds akaita mukurumbira, akaindepi, akavaka chii, akatorwa nani? Zviro ndizviro pano, magold coins akanzi hawo ariko kuvanhu. Tanga tiriko isu kuZimbabwe tomene, takainda tikaidazve tikamayimwa kuna mapresidential inputs, zvimwe zvacho kwazviri kwatinotozonzwa kuti zvaperera zvava kuvanhu vasingagoni kana kurima. Tozoti isu kurovana kunoita vanhu takuenda kumaelection kwatakatarisa uku takatozvihwa zvinoitika izvozvo, zvinhu zvinogona kuti yangwe Africa Development Bank yafara nezvataurwa napuresident. Asi zvose zvandataura izvi zvinogona kuzenge zvichiisa Zimbabwe pamucherechedzo wepasi rose wakaipa, kwete mucherechedzo wakanaka. Aiwa,
saka zano ramungapa vanhu pamwe nehurumende pamusoro penyaya iyi nderipi?
Isu ngatiedze zvachose kuona senyika, kuona kuti munyika medu isu pachedu tisati taiinda kunofadza vamwe vanotikweretesa mari, isu pachedu tinofadzana here? Isu pachedu hatirovani here? Isu pachedu hatibirani here mucorruption imomo? Africa Development Bank vari kuuya kuzorima mari, handisi munoona. Saka havangaregi kufara kana mataura kuti munyika medu makati makati vakazvionavo vovuya kumunda kuzorima mari. Havasi kuzokurimira imi mari maZimbabwe, vari kuzozvirimira ivo mari. Handisi munoona manje mastrategy maeconomic reforms ari kuZimbabwe angava akanaka pamepa. Kana taakuzoinda isu kuti abva pamepa ipapo achiinda pasi, jete pasi pandinotarisa ini, pasi pacho kumusha kumaruzevha kuna vanhu vakawanda ikokoko, kuna varombo zvekare, zvinozosvika here zvaana Africa Development Bank izvozvi? Kana zvirongwa zvinozongoperera iko kumavoko kwevane simba, vane simba rinozosanganisira rouori kumusoro uku, sezvatakaona kumadiamonds, kumapresidential inputs, kumagold coin, zvakangoperera kumusoro uku. Kwenivo hangu ndakazvarirwa kumusha kwandiri ikoko, chii chandinowana kunana Africa Development Bank kuzhe kwenyaya chete dzokuti mari ichauya, zvirongwa zvakati zvichauya, tine zvikweretika izvi zvinoda kubhadharwa ikoko kuAfrica Development Bank nokunana International Monetary Fund, kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kuzokwereteswazve. Pari zvino tinogona kunge tiri paworld map yokusadzosa zvikwereti. Saka hatina zvimwe zvatiri kuzopuwa zvekare. Tinoona zvedu isu kuti vari kurima mari muZimbabwe vakariwa malaisensi avo, kuvangakonerei kana uri munda unovapa mari? Isu mainvestment edu zvatinogara tichinzwa kuti nyika inovakwana vene vayo, ndavapi kana taakupemberedza Africa Development Bank? Isu patinozovaka ndapapi pacho ipapo? Ndo patinofanira kufarira ipapo, nokuti patinovaka isu varidzi vapo ndo patinokohwa isu zvakanyanya. Saka Africa Development Bank ingauya zvayo, asi ndiyo ichakohwa isitosiyirwa mafufu muZimbabwe imomo. Tofamba tichipemberera kuti nyika yavakwana vene vayo, kuyabwa vakwana vene vayo papi? Kana vana China vachiuya vachivaka zvavanovaka maparamendi ekungofunga kuti mahara ipi? Kana vana France vachiuya ita kugadziridza Great Zimbabwe ruins, mugoti vanozviita mahara ipi? Vari kuuya kuzorima mari mumunda medu, isu hatizvioni kuti tiri kurimirwa munda kwesitozorimavo riini.
Mujina fundo Elliot Masocha, Variparu Nareku, Ohio, ne Studio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magalina namkomarwande, aiwa isu tiri nani, tirinono kuMosambiki, Mozambiki. Ah, mukoma, kutamba kurukwizwa nemaZimbabwe ana kuchoneni kuswera kutuka President Mnangagwa ngekuti abive pachituru. President abive pachituru ngenda kutukwa maZimbabwe ana wani anotika mukoma rwande kuvota anondoponga ari pama studio pama group gakadzise nyika isu tinotoda kutouyawo Zimbabwe kutoshandawo Zimbabwe anaka angatoyamurawo Mozambique kuti tiuyo iyo yokupona hino maZimbabwe ana kutika anotika mukoma rwande anotika mukoma rwande makurudzireiwo anotika anda akadopfundisirwa anotika.
Ei, tiri kurwadziwa zvikuru kwazvo nekubvutirwa kwakaitwa memba yeTriple C yeda kondesta kuva yekanzela. Zvinotirwadza zvikuru kwazvo kana sani ichibirira zvakaita sezvezvi. Angasvika pakubvutira munhu mapepa kuti asava anenge achikondesta. Ko, hazvibviri here kuti kana munhu aita sezvozvo mavhotsi wavo omiswa? Because tete tichida kodzero dzevanhu navo vaakuita kumanikidza kuti uyoyo wezando watohwina. Ya zani nobirira zvinorwadza shuwa. Tinosvika rini tichitambura seizvezvi? Tinosvika rini tichishungurudzwa saizvezvi? Ini ndinoitwa Norman Pitiers.
Tangoti tingopinzawo zvifungwa zvedu kuti kune vanhu vanogona kutaura zvavasingagoni kupurakitiza. Ende vatauriri ivavo vane vangoti mutungamiri wenyika wakati hatidi mhirizhonga. Kutaura paplatform asi kuseri mhirizhonga ichitoitika. Zeki inotaura zvainotauravo ichitaura pamedia asi kuseri kune zvine zvitoitika. Saka kune vanhu vanogona kutaura asi kupurakitiza havagoni. Zvino chikumbiro ndechekuti media coverage ngaibudise zvinhu izvi zvopachena kuti uyu mutungamiri uri kutaura asi kuti vanhu vari kutorobwa, vari kuabhudhakitiwa, vari kuurayiwa zvichitobuda pararel tionyatsoona nhema dzevamwe.
Magaliva Studio 7 nanotanwa kawanda. Problem isisi vamwe tinongoisabuda mamwe mapati akaita sezanupiyo vambobudisi munotoona tozoona kuti munenge makasaidhiriza veti mameseji imwe muchiita kusarudza vasemo vanhu vachiita munamato mouti vari munamato auna bazi isiyo tosinzana meseji isisa kutaura kuti izvo zvamaita zvinhu zvokuti TCC vanhu vazorohwa veTCC veTCC voga ndo vanongorohwa bhati asi vezanupiyevha hakuna sevekwa munzora veMDC vasangamborohwa asi veTCC vando vanongochema torohwa mitefe ipapo muchibudisa nangu muchiteerera ka tozova sakati muchitisendea maaudio mamuchinyepa kapa.
Makadiko ana mukoma tanonoka wande ena mukoma lisini ndangotaurawo panyaya yezani rokutaura kuti nyika neyekwane venyu machina wazarawo vene venyu Zimbabwe rawo vanenge vachitaura kuti tamisa ndau dzavarungu hwenyika izodini hayo ko machina ndiye munyika rawo ko venyika yakukolonizwa nemi machina achipa machina mabasa mamaini chii zvese panyaya kuti vape vavene vacho nyika yacho varidzive venyika vachitonga vachiri kuva vachitonga mamaini ose vakupa mazvizvava zvekuchaina saka vari dzeZimbabwe zvangotiri kuna mukoma avo vamunangagwavo zviziva kuti chisingaperi chinoshura manje manje henyu chichakushurirai ndozviziyai munoshungurudza vanhu muchiita sei imiwo ndimuchagara mujere kwelife yenyu yose murimo atienda zvangu mukandisvitsirawo meseji yeii ndivazvimbure.
Magadii magadii komure Zimbabwe munoziva zvinhu zvinoitika soka zvinhu zvinhu zvoitika ndezvekunyatsoona kuti vana baba vedu zvinhu zvava kuita hazvisina fungwa hazvisina njere mukati nekuti ukatarisa pane mavhidhiyo mamwe pane zvinhu zvatirichiona pane zvinhu zvichiitika unonyatsoona zvishuwana baba vedu havachina njere ende hapachina pavachangoti nzira kana urombo kuti vana vedu varungu vambo vachingotengera vachienda kune dzimwe nyika vachinotsvaga mari vachiita sevaitava kurarama waitaka sana zaidi. Mnozi watu wana barafuni zimu nika, kuni zimu kuni kwa chili kwa South Africa, wana Amerika, wana Dakoria. Wana yesi ya wakawanda ulalo. Wana zi ya mabasa wakawanda, ili wana zi ya mabasa, akasikiana sikiana, singa iti. Kuchika na deo haita zunuzi, wana ita watu kumziku nika, deo haizitia mnu Mzimbabwe, nika lindu. Ini wana wakitia zi zunuzi, akatiki nika hizi diya kakuri na singa iti. Asana bila na mboka mjibita chikaru, baida mwana mbuwa chitonga. Abadi kana kutipaka na mkano kwa nizi mbunye chitiba. Wala na mbuwa mbuwa ni kunikiza, mwana mbuwa chingo tonga, abuwaru kure meyo. Kutonga, abacha kwa nizi kutonga. Atisi kura mbati wa satonga, abacha kuhoni, mewaji mbote, sila mwaji mpua mwono. Kasi niji mwaji mchoni neza chikutifu. Mwana baba bedu wano kuno kuza kutifu, pana mwe audio waka mbo tende na video waka mbo tende ya rekutiro. Anze, wa shamisa, atuoni kana kakalipeza. Kiaona tu alipenda hivyo, na tu dako sana tu alipenda hivyo, na hivi vipuji apa onengo ni baba rukuzi kwa na wako tu kwa dako na wachari puzi hivyo, na zino rivasi zungu kada ruka na urumuni kuhuita wa mashwa kada ruti tu dako wona kuti gorero na wachari kwa na wula ice cream mamanga kwa kala ice cream mamanga kwa kaja mabota mamanga kwa kaja sisi hivyo iye usagawada usopi na papi panya ukambe usopi na papi sasa zino rivasi muzikuti zani pia kwa kifungo kuti wa wakambe. Aja fanya kujua kambi ni fanya ngurabu ili iwe nungo rula chetu. Zoe zinenge zala hapa. Zani pezi nungo rula chumbo rula eri yonka. Kaza hee, sedoe.
Izo zange zivi pungwa, tevamwe watereri zisinei ne Studio 7. Isu atina patakarere kera. Tumirae mazu enyu pa WhatsApp number zinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakambotungamira America vaviri va Donald Trump na va Barack Obama pamwe chete nemutungamiri weAmerica va Joe Biden nezuro vakapinda mudunhu rePennsylvania vachibatsira mukutsvaga rutsigiro rwevanhu vemapato avo vari kukukwidza musarudzo dzakasiyana siyana nemusi wechipiri kana kuti mangwana. Va Biden na va Obama veDemocratic Party vari kukurudzira vanhu mudunhu iri kuti vavhotere nhengo dzebato ravo zvikuru vaJohn Fetterman vanoda kuva senator wedunhu iri navaJosh Shapiro vanoda kuva governor wedunhu iri. Ukuwo vaDonald Trump vakange vachikurudzira vagari vedunhu iri kuti vavhotere vanhu vebato ravo zvikuru Dr. Oz vanoda kuva senator na Douglas Mastriano anoda kuva governor wedunhu rePennsylvania. Mumatunhu mazhinji kusanganisa dunhu rePennsylvania, vatsigiri vemapato maviri awa vanoratidza kuva vakaite mangange. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara muPennsylvania vaNick Mada kuti vatiudze zvavari kuona pamusoro pekutsvaga rutsigiro kuri kutora nzvimbo mudunhu iri.
Zvandiri kuona ndiri muguta redu rePhiladelphia muPennsylvania State. Tinoona riri dunhu rinowanzo kuonekwa riri dunhu remangange munyika yedu yeAmerica. Ndiri kuona mune maelections ari kutenderedzwa musoro, senate negovernorship ndo zvakanyanya kuinda pamusoro, ndo tine vamwe vari kukwikwidza. Asi kusenate tina vanotinoti Dr. Oz na Mr. John Fetterman. Pane mangange ari kunetsa ipapa, asi maonero andinoita ini nekufamba ndichidraivha munzvimbo yedu yePennsylvania mumakaunti dzakasiyana, ndinoona nekutaura nevanhu nenyaya yatinoti connectedness yevanhu kubatana nevatungamiriri, ndinoona kuti vanhu vari kutsvaka raramo zvinhu zviri kunetsa mazuvano. Saka vanhu vanenge vari kutarisa kuti ndiani munhu angatipararamo panguva dzekuoma kweupenyu hwakadai.
toda kuziva pamsoro pa vafetamen na Dr. Oz nukuti tunuona sukuti mapato mavire aya varikurwa nesimba kuti dene munhu wavo atora chigaro ichi tivudzei pamsoro pa vafetamen na vaoz
maonero andiri kuita ndekuti vanhu varikutambura saka Dr. Oz vari Republican candidate John Fetterman mu Democrat saka nenye ipo iye zino ndiri kuona sekuti vanhu vakawanda mu state yedu i state yavanoti swing state but swing state inokwanisa kuenda ku Republican ku Democrat asi ndinoona ma Democrats maonero andiri kuita inini semunhu akazvimirira kuti ma Democrats zvandiri kutaura zvino zvinosisa vanenge vanokwanisa kuva nekasimba kari nane nekuti vafetamen vanokwanisa kumira nevanhu vanotambura Dr. Oz vanokwanisa kumira nevanhu vari pamusoro saka ndinoona sekuti vafetamen vanokwanisa kuwana mukana wakati simbei panguva ino nekutambura kuri kuita vanhu saka mangange iwaya anosvisa zvakanyanya asi ndinoona vafetamen vachiti fambe inedima zviri nani pana Dr. Oz
mungati uzawe here pamusoro pevari kukukudzira chigaro chagavhuna
kune vanonzi vaDoug Matrianos ndeve Republican koita vanonzi vaJosh Shapiro ndeve Democratic Party maonero andiri kuita nekufamba kwandiri kuita ndinoona sekuti vaDoug Matriano veRepublican havasi kutaurwa nezvavo zvakanyanya nevanhu vanobatanidzwa nevanhu vapfumi vanhu vane mari vanhu vane masimba akawanda vanhu vanokwanisa kutarisira vamwe vanhu pasi vanonzi vaJosh Shapiro vanenge vane kamukana kekutsigirwa nevanhu vakawanda nekuti vanhu vanenge vari kunyanya vanhu vakawanda ndo vanotambura nguva dzese saka ndinoona kuti vanhu vakawanda vanenge vari kumira navaJosh Shapiro saka ndinoona sekuti vaJosh Shapiro vanokwanisa kuva nemukana wokuhwina governorship yePennsylvania
avo vange vati chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reAmerica rePennsylvania vaNick Mada vari parunare muPhiladelphia mudunhu rePennsylvania makare neStudio 7. Chakabu Oliver Mtukuti nekambo kake kandunakidza zvikuru sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika nezuro muguta reSharm el Sheikh muEgypt kumusangano unokokerwa nesangano reUnited Nations weUN Climate Change Conference imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inorombidza African Development Bank mukuda kwayo kushanda neZimbabwe mukugadzirisa zveupfumi nezvematongerwo enyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvezvimwe nhau ndokusiyai mungu mamoko maChris Gande ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.